Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kurume 30, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vokurudzirwa kutaura pamusoro peuori hwegoridhe nekucheneswa kwemari dzouori kunonzi kuri kuitika munyika. Panguva iyo nepenyuro yeAl Jazeera inoburitsa zvakare rimwe vhidhiyo riri pamusoro peuori uhu. Sangano reUnited Nations rinoti sarudzo dziri kutarisirwa kuitwa munyika gore rino dzichange dzakakosha zvikuru kumapoka anoona nezvekuchengetedzwa kwemitemo muZimbabwe kusanganisira mataredzi mhosva. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Kamala Harris vari kushanyira Tanzania vanopembedza urongwa hwenyika iyi hwekuronga kuve hurumende yevanhu vose. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nepenyuro yeAl Jazeera nhasi yaenderera mberi nekuburitsa vhidhiyo repiri rechirongwa chayo chekuongorora uori hunonzi huri kuitwa pakutengeswa kwegoridhe munyika kana kuti Gold Mafia Episode 2, nhengo dzeparamende veruzhinji pamwe nevemapato anopikisa vachigunun'una kuti mutungamiri wenyika, hurumende pamwe nemapazi ayo ari kutaurwa muongororo iri kuitwa neAl Jazeera vari kuramba vakanyarara ipo vachitaurwa kuti nyika iri kurasikirwa neupfumi hunotyisa. Godwin Mangujga anotipa nyaya inotevera.
Muchikamu chechipiri, Al Jazeera yaendera mberi nekupfumura kucheneswa kwemari yakasviba neuori mukutengeswa kwegoridhe, ichitarisa kunyanya zvinonzi zviri kuitwa neimwe shoroma munyika vaSimon Rutland. VaRutland muridzi wekambani yeGold Leaf Tobacco inotengesa foja kuSouth Africa. Muna 2022, South African Revenue Service yakamupomera mhosva yekutengesa fodya zvepamukoto. Magwaro ari kuburitswa neAl Jazeera anonzi anoratidza kuti Rutland anokweretesa imwe mari kuhurumende yeZimbabwe. Hurumende yeZimbabwe inonzi inozopa Rutland mukana wekuchenesa mari dzake dzakasviba muZimbabwe kuburikidza neFidelity Printers nebhanga guru renyika. Imwe shoroma inonziwo inoita zvekuchenesa mari nekuba goridhe vaEwan Macmillan vanoti vaRutland ndivo vakabata upfumi hweZimbabwe yose. VaRutland vanonzi vaishanda nemushakabvu Sibisiso Moyo vaive gurukota rezvekuchidzana nedzimwe nyika. Mutungamiri wesangano reZimbabwe Miners Federation muzvare Henrietta Rushwaya vanonzi vane ukama nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Mumwe abuda achizviti ndiye anoburitsa nekupinza mari munyika pamwe negoridhe mushandi weCivil Aviation Authority anoona nezvekuchengetedzwa kwenhandare yendege yeRobert Mugabe International Airport vaClopers Chidodo. Vari kupinza nekuburitsa mari muZimbabwe ava vanonzi vari kushanda nemakoronyera makuru pasi rose. Asi chiri kurwadza vakawanda munyika kusanganisira nhengo dzeparamende inyaya yekuti hurumende haina zvayati yataura pamusoro penyaya iyi kunze kwekuvhundusira vatapi venhau. Vatendai Ruben Bofana ndemumwe asiri kupara nezviri kuitwa nehurumende.
Zvinoshamisa zve ndezvekuti hatinzi kubva pakabuda dokumentari iyoyo hapana kana izwi shoko ratakabva kana kune mukuru wenyika ngekuti mhosva hombe kana makurukota ake vangave vemutemo, vangave vekutengeserana nedzimwe nyika, vangave vemining vezvicherwa, vangave vemapurisa vehome affairs, hapana kana umwe wake abotaura kuboti buf.
Mumiriri weHarare North muNational Assembly vaAlan Markham vaudza Studio 7 kuti nyaya iyi iri kuvashusha.
Ndati hurumende seyaramba yakanyarara chete iri kumiririi inobvuma here kuti ndizvozvo kana zvisirizo izozo sei asikuendesa nyaya kukoti kutarisa chete.
Vamaka muvati mutauri weparamende akavaudza kuti gurukota rehurumende rine chekuita nenyaya iyi richatura mashoko kuparamende pamusoro penyaya iyi, asi havana chivimbo chekuti izvi zvichaitika. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna sachigaro wekomiti inoona nezvekushandiswa kwemari yehurumende yepublic accounts committee, sezvo sachigaro wekomiti vaBrian Duve vange vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Asi imwe nhengo yekomiti iyi vaEdwin Mushoriwa vaudza Studio 7 kuti nyaya yakabuda paAl Jazeera inotyisa.
Isusu sePublic Accounts Committee tinosungirwa kuti tiite follow mari kuti tizoti mari dziri kumbofamba sei. Tinoda kuti tiyatsoona because gold ndo imwe mari yedu yenyika. Saka tofanira kuti tiongorore kuti zvakambofamba sei uye zviri kuita sei kuti zvidi zvisvike pakuti tisvike pakuti tinonyadziswa senyika kudai kunzi gold redu ndorakuenda kunovaka dzimwe nyika nemasiti dzafanana naDubai.
Asi vamwe vakaita savamasimba mavaza veZANU PF vati hapana zvine musoro zviri kutaurwa neAl Jazeera.
Zimbabwe haisati yambosaina treaty kubva 1980 kusvika nhasi. Saka kana dai Al Jazeera yakaita basa rayo nemazvo, vaiziva kuti vaubert angel vatanga nekungonyeba. Saka zvavari kutaura hazvingapiwa udzamu nekuti ndo vataura kuti vatotanga nenhema. Saka hatingatarisire nhema nechokwadi kubuda kubva pachidubu chimwe chete. Hurumende yeZimbabwe inotengesa goridhe rayo kwainoda, haikwanisi kuzvibira goridhe yayo. Tikene tisinagoita
mozvare rishwaya vakaudza Studio 7 kuti vachazotaura kana nyaya iyi yapera, uye vamwe vakaita sava Rutland nevamwe vanonzi vakabatwa nemambure nenyaya iyi vari kuramba kuti vari kuita zveuori. RBZ yakati chapirepeta nyaya idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Mumiriri weUnited Nations muZimbabwe vaEdward Callon vati sarudzo dziri kutarisirwa munyika gore rino dzichange dzakakosha zvikuru kumapoka anoona nezvekuchengetedzwa kwemitemo muZimbabwe, kusanganisira matare edzimhosva. Vachitaura kumusangano wevatongi wematare epasi weNational Magistrates Conference watanga nhasi kuVictoria Falls, vaCallon vati matare edzimhosva ane basa guru rekuita mukuchengetedza chimiro chekuitwa kwesarudzo dzinoenderana nemitemo yepasi rose, kuona kuti kodzero dzevanhu dziri kuremekedzwa uye kuti hapana ari pamusoro pemutemo. Vachitaurawo kumusangano uyu vakafanobata chigaro chemukuru wevatongi vematare eMagistrate Court amai Faith Mushure vati musangano uyu unopa mukana wekuti vatongi vazvitarise uye kuzadzisa gasva mukushanda kwematare. Vakafanobatawo chigaro chemuchuchisi mukuru wehurumende vaNelson Mutsonziwa vati huori muvashandi vemumatare hausi kuzofa hwakatambirwa, vachiti hunotadzisa kuzadziswa kwechirongwa cheVision 2030. Mukuru wemapurisa Commissioner General Godwin Matanga vatiwo kunonoka kunzwikwa kwenyaya kumatare pamwe nekupiwa kwemukana wekubvisa mari yechibatiso kuvanhu vasingakodzeri kunokanganisa chivimbo chinenge chiine vanhu mapurisa pamwe nematare. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vaimbo wemutongi wematare waWilbert Mandinde kuti tinzwe maonero avo.
Mashoko ataurwa navakando mashoko akanaka chose, mashoko anokurudzira kuti tive nesarudzo dzakachena, tive nesarudzo dzakanaka. Asi ari mashokowo zvakare anoita kuti vatongi vayeuke kukosha kwavo panguva yesarudzo. Kazhinji tinoona kuti mhirizhonga inowanda munguva yesarudzo. Chakakosha ndechekuti kana zvaitika saizvozvo, vatongi vanofanira kuchiita basa ravo nemazvo, vakungatarise kuti uyo abuda mbamani, uyo ndiani. Kazhinji panoita makombleni ekuti vatongi vamwe vanenge vachitora rimwe iri ravanenge vachiita sekunge vanomunikidza vamwe, chinhu zvisingatarisirwe. Hapana kumwe vanhu kwavanogona kuchemera kunze kwekumatare iwawo. Nokudaro mashoko iwawo akakosha nekuti pasi rose vanhu vachange vakatarisa kuti sarudzo izobve dzichafamba sei.
Munoona here kurudziro iyoyi iri inotambirwa kana mashoko iwayo aCallon achitambirwa nevematare?
Pane dzimwe nguva dzekuti panoita fungidziro yokuti vatongi vanenge vari kutya ndiya kuti vanenge vachinzi vanotyei. Asi dzimwe nguvawo tinoona zvakare kuti matare anongodhila nenyaya
zvemudzindo wazere dzakaitwa teyeye pane mamwe atinotipa chirungu macontentious cases macontentious issues I think kesi yava job sikala iri kuzivikanwa vagarisa muusongwa ende kashoma kuti titaure nyaya matongerwo enyika nesaruso tigorega kufunga nezvayo nekuti nepanguva sene tinoiona atizine nguva tina maconcerns echokwadi
iwo Matare akagadzirira here kana kuti ane zvikwanisiro zvinodiwa here zvinoenderana nekuti vange vachibata nyaya idzo dzisikuru dzesarudzo idzi
kazhinji Matare tinozoona kuti kana election yosvika panodesignatwa anonzi maelectoral court anozodhila nemaspecific electoral issues but mamwe maisketes acho aripo like electoral violence tinoaona achienda kucourt handifunge kuti ndinganyanya kupomera mhosva Matare asi ndinonyanya kupomera mhosva mututisi mukuru prosecutor general anova iye anoendesa nyaya dzinenge dzisina kuibva kumatare kazhinji kacho
vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vaimbove mutongi wematare waWilbert Mandinde vari parunhare mukadoma nestudio 7 Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC rinoti rava kuzotanga musi wa 5 mwedzi unouya wachivabvu chirongwa chekutsvaka vachamirira bato iri musarudzo dzegore rino. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi muHarare vakafanobata chigaro chemunyoro anoona nezvesarudzo muCCC vaIan Makone vati vari kutarisira kuti mavhiki maviri vanenge vapedza kutsvaka vachamirira bato iri.
Process yedu yecandidate selection inenge iri community based ichatanga iyo nemanominations atinogamuchira kubva kuvanhu kumacitizens nemastakeholders izvozvinoitika musi wa 5 April
vawedzerwo vachiti pachabuda vanhu vanodarika mumwe chete bato iri richagara pasi vanhu votaurirana nekuongorora kuti anokodzera ndiani asi vachiti pachazenge paine komiti yakazvimiririra ichatambira zvichemo
kune umwe anenge aine zvitsutsumo zvake tine process nekomiti inonzi grievance handling komiti ichazenge ichigamuchira macomplaint iwayo ngorora zvimwe zvine zvavanokwanisa kubva vagadzirisa vachigadzirisa zvavanenge vatadza vanozvizvipidzawo kumusoro kucitizen national assembly kuchizoongorora zvakada
vachitaurawo pamusangano mumwe chete vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutauri webato iri vagift ostalosiziva vati nharaunda dzichadoma vachamirira bato iri kusanganisira mutungamiriri webato
nomination yedu ichatanga kunominata vanhu vada kutimirira kukanzuru mudare reparlamende uye vada kutimirira vari mutungamiri wedu weCCC saka muchaona kuti pakufamba kweprocess yedu tichange tichitotaura nemacitizen kuti vataure zvavari kuona vataure kuti ivo vari kunominata ani kuti atimirire kukanzuru atimirire kuparlamende uye anotimirira ari mutungamiri wenyika yapresidential candidate
vawedzero vachiti bato ravo richanyatsoongorora kuona kuti vanhu vane chimiro chaka naka munharaunda uye vanodiwa neruzhinji ndivo vachamirira bato musarudzo dzegore rino. Bato reCCC ratiwo riri kuramba richishishikana zvikuru nekuramba kwemumiriri weZengeza West muparamende vaJob Scala vari mujeri kuchikurubhi vachipomerwa mhosva yekuda kukurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirishonga asi vari kuramba mhosva iyi. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Bekezela Gumbo vaudza Studio 7 kuti nzira yatorwa neCCC inzira ichaona vemunharaunda vachitungamirirwa nevanhu vavanoda.
Nzira iyi yasarudzwa neCCC inzira yagara iripo muAfrica yekuti macommunities vanhu vemunharaunda vanoprodusa munhu wavo anovatungamirira so vati vanhu ivavo ndivo vanenge vane masimba ekubvisa futi chibvisa munhu iyeye ekumusetera magoals and conditions plus vanhu vemunharaunda ndivo vanoziva munhu anonyatsokuita basa vanhu vari kumusorosoro kwavazivi zvekuitika pasi
asi kusarudza vatungamiriri nenzira iri kuitwa neCCC kwashoropodzwa zvakanyanya nenhengo yebato ZANPF vataura ikandishaya avo vachange vachizomirira bato reZANPF kuEpworth North.
Ndoye varoda kutoita ndoinonzi imposition of candidates. Hakuna chinhu chinonzi chaita kuwirirana kwavanhu vari mucommunity nekuti vanhu mwana mwana mafungiro ake. Nzira imwe chete yekuziva zvinoda vanhu zvisina kumbunyikidzana ndeyekuti mwana umwe avhote pake ega muchivande murunyararo.
Sarudzo dziri kutarisirwa kuitwa muna Nyamafufu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica, amai Kamala Harris, nhasi vapembedza urongwa hweTanzania hwekunanga kuve hurumende yegutsaruzhinji. Amai Harris avari kushanya muTanzania vataura mashoko aya kuzadzisa kurudziro yeAmerica yekusimbisa utongo hwejekerere muAfrica. Vadomawo matanho achangobva kutorwa neTanzania akaita sekubvumidza kuitwa kwemisangano nevanopikisa uye vakurudzira kusinukuka kwekufambiswa kwemashoko sematanho akakosha mukuvepo kweshanduko muutongo hwejekerere munyika iyi. Vazivisowo nezverubatsiro rwemari inoita mamiriyoni mazana mashanu nemakumi matanhatu emadhora kana kuti $560 million yapiwa kuTanzania neAmerica. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Musanganya uye weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika muzvinafundo Chipo Dendere.
Ndinoona sekuti vasarudza Tanzania nokuti ndiyo yega nyika muAfrica mese iri kutungamirirwa nemunhukadzi. Ivo Vice President Kamala Harris varivo the first munhukadzi muno muAmerica kuva nechinzvimbo chepamusorosoro kudaro. Uyezve zviri kunzi Tanzania yaita mareforms mazhinji towards democracy. Shondo rino tiri kuziva zvekare kuti kuri kupembererwa summit on democracy munyika dzakasiyana-siyana.
Tinoona zvakare kuti amai Harris vakawanikwa ivo vachitaura kuti pane mari inosvika bhiliyoni imwe chete yemadhora ichashandiswa nemadzimai ekuAfrica. Mungaona iyi mari ichizosvikawo here kunyika dzakadai seZimbabwe naiyo Tanzania?
Ndinoona sekunge kuTanzania chokwadi ichasvika. Vanenge variko kuTanzania kwe3 days kuburikidza nekusangana naPresident. Vachasangana zvekare nevanhukadzi vemabhizinisi sezvavakaita kuGhana. KuZimbabwe munongoziwawo nyaya dzedu dzecorruption nemahuman rights ndodzinogona kutidzosa kumashure, asi embassy yeZimbabwe gara iri kushanda nevanhukadzi kunyanya maentrepreneurs maprojects akasiyana-siyana.
Zvii zvimwe zvamuri kutarisira kuti vachange vari kukurukura vari imomo muTanzania?
Ndinoona kunge nyangwe Tanzania ine wechikuru munhukadzi, vakadzi vachiri vashoma mumaparliament imomo. Saka kuda ndiye mwenyaya vachange vachitaura kuti saka towedzera sei representation yevanhukadzi, kwete kungoonekwa pana president chete asi vachionekwawo muparliament nemune mamwe mapositions echikuru kunyanya mujournalism.
Tiri kuona vari kutaura zvakare kuti nyaya yeutongi hwejechetere neutungamiri hwemadzimai, munoona zvakakosha sei izvi?
Zvakanyanyisa kukosha nekuti vanhukadzi vakapiwa opportunity yekusarudza vatungamiriri vavo, kazhinji vanosarudza vanhukadzi. Chimwewo chavari kutaura nezvacho vari ikoko ndechekuti vanhukadzi vanofanira kuchengetedzwa nenyaya dzeyana domestic violence, nekuti ndizvo zvimwe zvinhu zvinoita kuti vanhukadzi vasapinde mupolitics nekuti vanenge vachitya abuse.
Vanoongorora zvematongerwo enyika muzvinafundo Chipo Dendere vachitaura naMavelous Musanganya uye weStudio 7 vari muBoston, Massachusetts muno muAmerica. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Russia yazivisa nhasi kuti yasunga mutori wenhau weWall Street Journal Ivan Gershkovich achifungidzirwa kuti ari kuita zvekusora. Bepanhau reWall Street Journal razivisa kuti mutori wenhau uyu ndemumwe wevashandi vayo vari muMoscow uye vane magwaro ekushanda zviri pamutemo muRussia. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakazivisa nezuro kuti hurumende yavo yagadzirira zvakakwana kuita sarudzo dziri pachena gore rino uye vakati vekunze havafaniri kuvadzidzisa nyaya dzeutongi hwejekerere. Mutoro wedu enhau Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Vashitaura pamusangano uyu vamunangagwa vakati hurumende yavo yagadzirira zvakakwana kuita sarudzo dzakajeka gore rino. Kunyangwe vanopikisa sangano ro United Nations nehurumende yeAmerica vari kuchema chema kuti vanopikisa vanombokanganiswa nemapurisa kuita misangano yavo.
Panyaya sarudzo dziri kuuya, ndinokurudzira zvakare vedzisvondo kuti munamatire kubatana nerunyararo. Pachezvayo, hurumende yangu yaita zvose zvinodiwa kuti sarudzo dzive dzakasununguka uye dziri pachena.
Vamunangagwa vakashorawo nyika dzekumavirira vachiti hadzifanire kuvaudza zvekuita panyaya dzeutongi hwejekerere munyika, vachiti Zimbabwe yenyika inotongwa nevaridzi vayo. Asi vakafanobata chigaro chemutauri webato reCitizens Coalition for Change Muzvare Fadzai Mahere vanoti hapana chinobatika chingaita kuti hurumende iti yagadzirira sarudzo zvakakwana sezvo pasati pave negwaro revavhoti.
Vanofanira kuona kuti tinovhota murunyararo, izvozvo zvese hazvisati zvagadziriswa. Zvakare tinoona kuti CCC kana kuti veopposition vari kurambidzwa kuita misangano yavo, kuita macampaigns nemameetings. Zvese izvozvo zvinoratidza kuti havasati vagadzirira
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika. Varashwit Mukundu vati
vana vazhinji vemuZimbabwe vechidiki havana zvitupa kunyanya vemumaguta, zvinoreva kuti havakwanise kuvhota. Mishina kana kuti zviri kushandiswa neveZimbabwe Electoral Commission avo vanoronga sarudzo dzekunyoresa vavhoti, dzimwe nguva dziri kufa, dzimwe nguva hadzisi kuunzi kuwanikwa kunzvimbo dzakasiyana siyana. Tikuona kuchitorwa vanhu vekumaruzevha kuna Namurehwa neuna Goromonzi nebato rezanupf vachiuya vachinyoreswa maguta akaita sana Harare. Saka chiripo ndechekuti gadziro yai tika ndiye kubirira.
Vashaurawo pamusangano uyu uye vari mutungamiri wesangano repastors for ED amai Ibirashe Dongo vakakumbira vamunangagwa kuti vavapewo minda, vachiti vafundisi vapindira munyaya dzezvematongerwo enyika.
Vafundisi vakuzvidzira kuti makongresi navo vafundisi tichitanga kuita mobilization yevafundisi muno muZimbabwe, ndaiti ndikavati mhoro yemakongresi vairema vakanditarisa vasinganzwisisi kuti zviri kubva kuti ndivati makongresi.
Asi mumwe mufundisi vaanzelimo Magaya veGrace Ablaze Ministries International vanoti vafundisi vari kutsigira vamunangagwa ava vari kutsvaga kuwana chouviri.
Varadza urema pakusanzwisisa zvinotaurwa neshoko raMwari. Asi chinozonyanya kutyisa ndechekuti vanotiti isusu vanotaura vachitsiura vezvematongerwo enyika taakupindiridza munyaya dzematongerwo enyika, zvinova ivo ndo zvavari kuita.
Mune imwe nyaya nechekuita nesarudzo, murongi wemisangano muZANUPF vaMike Bima vakaudza vatori venhau kuti vachiri kutambira zvichemo kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana munyika mushure mesarudzo dzemapuraimari.
Ndizvo zvatawana asi hazvisati zvava izvo zvepachokwadi nokuda kwekuti kune zvinhu zviviri. Chekutanga ndechekuti tine dare ritori mumusangano iko zvino rinotarisa vaya vane zvichemo, vaya vanofunga kuti hazvina zvina kufamba zvakanaka.
Vari kuziviswa kuti ndivo vakakunda musarudzo dzemapuraimari dzeZANUPF dzakaitwa mukupera kwesvondo, ndivo vachamirira bato iri musarudzo dzegore rino, idzo dziri kutarisirwa kuitwa muna Nyamavhuvhu kana mutungamiri wenyika achinge atara zuva resarudzo idzi. Mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa vakaudzawo Studio 7 kuti gadziriro dzekutsvaga vamiriri vebato ravo dzasvika pachidanho chepamusoro kuti vacharimirira musarudzo vachasarudzwa nevagari venzvimbo dzavanogara musi wa5 kubvumbi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikwa.
Mapato makuru anopikisa anoti ZANUPF neCitizens Coalition for Change ave kugadzirira zvakasimba sarudzo dziri kutarisirwa kuitwa muna Nyamavhuvhu wegore rino. Bato reZANUPF rave kupeta zvakabuda musarudzo uko reCCC richitarisirwa kuita sarudzo dzaro musi wa5 kubvumbi. Asi pane mutauro wakanyanya pamaitirwo esarudzo idzi. Mukusiyana nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nengo yeZANUPF vamasimba Mavhaza uye nengo yeCCC uye vaimbo vekanzura vaGodfrey Kurauone. Totanga kunzwa kubva kuna vaKurauone.
Nemhemhere handiri kunzwa kumativi ose enyika zvinoratidza kuti sarudzo harina kufamba zvakanaka. Zviri kuzhinji kwacho unonyatso kuona kuti zvanga zviri predetermined kuti ndiani anofanira kandidhete ikoko, wedza une vanhu kana hauna. ndora kwedu kuzaka East talent chivangi aradzira kuti anogona ngane vanhu vakawanda zvisinga kuziri asi ndoona kuti pakubuda kwamari dzavo dzakabuda zvidzakadyiwa ndoona mhere yaizwa nevachirangwa munga mune odium vakaona vachishangwa vachitaura kuti haa the process irungwe how is a formality but my results are predetermined zvakataura paya ndochokwadi chizere nokuti kose mwakatasaridzwa hakuna munhu ari kufara masvingo kwekuenda kumasvingo eben wenje mahwende was just declared a winner pande ari akaona zvake recipe ari candidate but he was nominated and approved kuti akondeste but on the day of voting his name was not there zvinhu zvaingoitwa but iri formality asi vane vanhu vavo.
Dr. Mavaza, vanoti kudii nezviri kutaurwa navakurawo nevari kuti sarudzo dzanga dziri bata murefu bata mupfupi?
Vakurawo navangazvinzwisise nekuti mubato ravo havatoziva chonzi maprimary chii chavo vanongomirira mutungamiriri wavo kuti angonovedza kuti iwe ndiwe uchamirira. ZANU-PF inopa vanhu mukana nekuti endai mutatsirane abai vangabe ndozvakaitika. Pane vazhinji vasina kubudirira musarudzo havafari nazvo iri kune vamwe vangogarawo wedha ari wezanu kana hasi wezanu haatofarira kukundwa saka ane kuchema kwakawanda kwaanoita kana achinge akurirwa hazvireve kuti sarudzo hadzina kubuda zvakanaka. Kune kumwewo kwakaita dambudziko rekuti zvinhu hazvina kuuya nenguva mapepa haana kusvika nguva iripo dzakasiyana siyana hakuna kana mukatarisa sarudzo dzese dziri pasi penyika mukatarisa one by one hamushayi chinongedzwa hamushayi chipomerwa chinowanikwa asi munenge maedza kuita guta ruzhinji ratinoti pachirungu demokrasi. Guta ruzhinji inoda kuti vanhu vasarudze munhu achavamiririra mumaconstituensi mavo. Isu takaona kuti ZANU-PF haikanganwe kuti chayakarwira kuti Zimbabwe isununguke kuva kweone man one vote.
Vakurawoni, munoti kudii nezviri kutaurwa izvi?
Kuda Mavaza havazivi kuti 2018 vamutamba vakadyiwa sarudzo zvika anaudzwa kuti vamutamba vadyiwa. It was very clear and open to everyone but zvakangozobuda zvakakunzi vamutangwa ndovakutomira mukuru wazviramba kuti mutangwa haangadyiwi nekuti mukuru wemahovheti uye ndo vakafaita kuti vamugabe vaende. Saka ngavarege kumira pavanhu pamhete vanhu vachipupura kunaka kwemapuraimari ezanu-PF isi kune nhoroondo yazvo. Nhoroondo iyoyo tinayo kuti zanu-PF unoona even pamba pamanhu ikapfuura maitoona kuti pane mavhidhio akabuda takaona vanhu vachirwa zanu-PF vamwe vachitukana vamwe vachierenga mavhoto ekubira umwe achinzi akavhotera kudhara zvunhu zvataiona on camera. Saka havagoni kusudza nhasi nemuromo wavo kuti zvamakaona handizvo itakaona nemaziso enu. So hatichitaura zvinhu zvekutwana kwembudzi panapa tichikutaura zvinhu zvatakaona nemaziso edu but rwendo runo ndokunga muri kurota kana mnoda sekuti ndikavoita maelections hatiri kupindayo aiwa vanhu havana kupata vanhu vakangwara makaimbira zvinhu zvakawanda sitereki zvamusina kuita magesi vari muri mazuva nezuva vanhu vachiita kumabasa. Saka ZANU-PF apa sarudzo izizi ngaigara akanganwa because Zimbabwe haina vanhu vakapusa zvekuvhotera vanhu vari kuoma kuti vari kuondonganyika.
Dr. Mavaza, pinduraitizo.
Zvavari chingwa kuti ndo zvakaitika aiwa hazvisirizvo vakurawoni zvinoitika kuZANU-PF zvekuti kana vanhu muchinge mavhota sarudzo haiverengwe nevanhu vari kutaura kuti ndiani ahwina masarudzo yapedzwa inoenda kupolitibiro. Politibiro ndiyo inozodaidzira kuti vahwina ndevapi. Saka kana pachinge pachadambudziko munhu anenge asingwanda akundwa anoenda kudare ZANU-PF ine matanho anotorwa ekuti ungapikisana sei nesarudzo yaibuda kumapuraimari haingondi zvaitwa zvakwana unopiwa mvumo yekupikisa zvotariswa zvombomiswa zvozonzi aiwa taona uyu ndiye ahwina ndatarge pasa zvinoitika izvozvo asi hazvireve kuti takundikana zvinoreva kuti taterera nekuti musangano wezanu-PF musangano wakaisvonakisisa unoterera vanhu vavo ine nzeve dziri muvhu nzeve dziri muchadenga nenzeve dziri mumadziro saka tinonzwa zvinoda vanhu toita saizvozvo ndokuzvakanakira ZANU-PF.
Nengwezano PF Dr. Masimba Mavaza vari parunare kuLondon. Manzwa zvakare kubva kuna vaGodfrey Kuraone veTriple C vari parunare kuTexas muno muAmerica. Murukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu Studio 7. Musakanganwa chirongwa cheLive Talk apo tiri kutarisa nenyaya yeuori uri kuitwa mugoridhe pachirongwa chemadzimai Women's Round Table. Anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndokusiyemina Keino kumedzi Saidi.